We are contemplating Kutuno to Tori Budizapa exactly the day Rakasha and Dara was 9 April. So, album ready to go wrong in a Sibarans and Commemorative International. And this year, definitely, my album, and if all goes well, my finances are going to be on in Kana. We are looking at Bodama videos, a few videos.
Saka damba refuiri rinonzi
to be honest, I'm under reversita. It's changing with Canada that set a data release certain was definitely April. The Canada can also set a date launch them. So to teach up the name of the Jana, but rather it's a 6-track album, a really mostly inspired music.
Saka pa nedzimwe dzimbo dziri padamba refurachiri muri kumboridza here dzimwe kuma live shows enyu uye dziri kutambirwa sei kana muri kuridza
vanhu vari kutoshamisika kuda bozi munoziva munhu anofila kuti iziyo yakasimba and unoona neresponse yevanhu so vazhinji ndinoto ndikatodzirisa vanotouya vangachitori nemari vachitoti ino ndinototenga album irori ndichengesere bozi randi naki No, Abamira, Tatabuda, and the Jesuit, why Magazine? Sambo Ganaka. Responded to one, I will not give the Ganyan with Bull. It's a genie and data of Masuru, the one get a music, the full of Sahin and the Buddha, Madame Barifang. The appreciation and Zuguana of Nevant, the Dukuana Kura Pangu. Response
asi ziri nyorere mkoma tendai kutimute renzira dzaba boyenyu Leonard Dembo nekuti vakawanda vanoti havasati vaona munhu ane chipo chekuimba kudaro munyika yose pakunyora nepakukwenya magitare zviri nyore here kwamuri
zvine zvandakazodzidza because pakutanga zvakanga zviri nyore bozi inini pakutodzidzira gitare rachona ndaitotya kuti ndaikapanisa ndaitotya bozi nai ndikatirira zvakanga zvakaridza zvazvo ndaiutoonawo sekungazvitori but nekudzidziswa kwandikaitawo nevakandidzidzisa vanogona ndo vatototi ndiro avari dzemagitare ndarama chete ndi munhu akanyanya kusimba nekwaunyatsodzidzisa chaiko chaiko ndakatozoona zvaanyore kuridza lead yaridzana dzara bozi ndozvandoni lead yaridzana baba nekuita malead vocal zvachona futi ndakazoona zviri nyore bozi ndainge ndakaisa mwoyo wangu pachii handina kuzviita kutsvaka mari ndakaita kuti ndoda kuita basa rababa wangu tiusiriki then iko zvino zvindakunyora dzangu ndiyo ndakaona kuti handifani kunyora zvinhu zvekutsvaga mari ndinofanira kunyora zvinhu zviri kubva pakati pemwoyo wangu bozi zvandinosangana nazvo muupenyu inini ndozvinosangana nemunhu wese ende ndochinhu chakaita kuti musambo wababa usinzi havana kuimba zvemunyika vakaimba zvinhu zvaivabata iyo zvinova zvinosangana naani nani wese anova akasikwa nechiki anotopindana nedzerudo anotopindana nedzenhamo anotopindana neurombo anotopindana nezvakawanda saka ndo pandikaona chido pari kurasika vazhinji saka iri kwandi zvakaita nyore although ndinoda kuti nditaure kuti kunyora kwangu nekwababa kwakasiyana nekuti makuriro edu akanga akasiyana uye chipo chababa chakanga ndingati chakabva kumusiki chine purpose yekuti chingoita zvemumhanzi izvozvoka woisa emessage kuvanhu vachibva vatora zvavakaita zviyazvo hazvanga zvisiri zvekuti vaiisa effort kana kuti kugona kwavo yaitori zarino chaicho yaigona mari saka ndinongovimba kuti nini ichauya sokudaro pasi so far so good.